Madzimambo Echipiri, chitsauko chegumi neshanu. Mugore ramakumi maviri namanomwe raJerobhoamu mambo weIsraeri, Azaria mwanakomana waAmazia mambo weJudha akatanga kutonga. Akanga ava namakore gumi namatanhatu paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore makumi mashanu namaviri. Zita ramai vake rainzi Jekoria, vaibva muJerusarema. Akaita zvakarurama pamberi paJehovha, sezvakanga zvaitwa nababa vake Amazia. Kunyange zvakadaro, matunhu akakwirira haana kubviswa. Vanhu vakaramba vachibayira zvibayiro nokupisa zvinonhuhwira ikoko. Jehovha akarova mambo namaperembudzi kusvikira pazuva raakafa, uye aigara mumba yake oga. Jotamu mwanakomana wamambo ndiye akanga ari mutariri womuzinda uye aitonga vanhu venyika iyoyo. Zvino zvimwe zvakaitika pakutonga kwaAzaria nezvose zvaakaita hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzamadzimambo eJudha? Azaria akazorora namadzibaba ake akavigwa pedyo navo muguta raDhavhidhi, uye Jotamu mwanakomana wake akamutevera paumambo. Mugore ramakumi matatu namasere raAzaria mambo weJudha, Zakaria mwanakomana waJerobhoamu akava mambo weIsraeri muSamaria, uye akatonga kwemwedzi mitanhatu. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha sezvakaitwa nababa vake. Haana kutendeuka kubva pazvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati zvakaita kuti Israeri iite. Sharumi mwanakomana waJabheshi akamukira Zikaria akamurwisa pamberi pavanhu akamuuraya uye akamutevera paumambo. Zvino zvimwe zvakaitika zvokutonga kwaZekaria zvakanyorwa mubhuku renhoroondo dzamadzimambo eIsraeri. Saka shoko raJehovha rakataurwa kuna Jehu richiti, vana vako vachagara pachigaro choushe chaIsraeri kusvikira kurudzi rwechina rakazadziswa. Sharumi mwanakomana waJabheshi akava mambo mugore ramakumi matatu namapfumbamwe raUzia mambo weJudha, uye akatonga muSamaria kwomwedzi mumwe chete. Ipapo Menahemi mwanakomana waGadhi akaenda kuSamaria achibva kuTiriza akarwisa Sharumi mwanakomana waJabheshi muSamaria akamuuraya, iye akamutevera paumambo. Zvino zvimwe zvakaitika pakutonga kwaSharumi nokumukira kwaakatungamirira zvakanyorwa mubhuku renhoroondo dzamadzimambo eIsraeri. Panguva iyoyo Menahemi akarwisa Tifisa navose vaiva muguta nenzvimbo dzaiva pedyo, achitanga kubva paTiriza nokuti vakanga varamba kuzarura masuo avo. Akaparadza Tifisa uye akatumbura vakadzi vaiva nemimba. Mugore ramakumi matatu namapfumbamwe raAzaria mambo weJudha, Menahemi mwanakomana waGadhi akava mambo weIsraeri uye akatonga muSamaria kwamakore gumi. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha mumazuva ake ose okutonga. Haana kutendeuka kubva pazvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati zvaakaita kuti Israeri iite. Ipapo Puri mambo weAsiria akarwisa nyika, uye Menahemi akamupa chiuru chamatarenda esirivha kuti awane rutsigiro agosimbisa umambo hwake. Menahemi akatora mari iyi somutero kubva kuIsraeri. Murume wose aiva mupfumi aibvisa makumi mashanu amashekeri esirivha kuti apiwe kuna mambo weAsiria. Saka mambo weAsiria akadzokera uye akasagara zvemunyika. Zvino zvimwe zvakaitika pakutonga kwaMenahemi nezvose zvaakaita hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzamadzimambo eIsraeri? Menahemi akazorora namadzibaba ake, uye Pekahia mwanakomana wake akamutevera paumambo. Mugore ramakumi mashanu raAhazia mambo weJudha, Pekahia mwanakomana waMenahemi akava mambo weIsraeri muSamaria, akatonga kwamakore maviri. Pekahia akaita zvakaipa pamberi paJehovha. Haana kutendeuka kubva pazvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati zvaakaita kuti Israeri iite. Mumwe wamakurukota ake ainzi Peka mwanakomana weRemaria akamumukira akatora varume makumi mashanu veGireadhi akauraya Pekahia pamwe chete naArigobhi naAri munhare yomuzinda wamambo weSamaria. Saka Peka akauraya Pekahia uye akamutevera paumambo. Zvimwe zvakaitika pakutonga kwaPekahia nezvose zvaakaita zvakanyorwa mubhuku renhoroondo dzamadzimambo eIsraeri. Mugore ramakumi mashanu namaviri raAzaria mambo weJudha, Peka mwanakomana waRemaria akava mambo weIsraeri muSamaria, uye akatonga kwamakore makumi maviri. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha. Haana kutendeuka kubva pazvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati zvaakaita kuti Israeri iite. Munguva yaPeka mambo weIsraeri, Tigirati Pireseri mambo weAsiria akauya akatora Ijoni, Abheri, Bheti Maaka, Janoa, Kedheshi neHazori. Akatora Gireadhi neGariria pamwe chete nenyika dzose dzeNafutari, uye akatakura vanhu akaenda navo kuAsiria senhapwa. Ipapo Hoshea mwanakomana waEra akamukira Peka mwanakomana waRemario. Akamurwisa akamuuraya ndokubva amutorera umambo mugore ramakumi maviri raJotamu mwanakomana waUzia. Zvimwe zvakaitika pakutonga kwaPeka nezvaakaita iye hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzamadzimambo eIsraeri? Mugore rechipiri raPeka mwanakomana waRemaria mambo weIsraeri, Jotamu mwanakomana waUzia mambo weJudha akatanga kutonga. Akanga ava namakore makumi maviri namashanu paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore gumi namatanhatu. Zita ramai vake rainzi Jerusha mwanasikana waZadhoki. Akaita zvakarurama pamberi paJehovha sezvakanga zvaitwa nababa vake Uzia. Kunyange zvakadaro, matunhu akakwirira haana kubviswa. Vanhu vakaramba vachibayira zvibayiro uye vachipisa zvinonhuhwira ikoko. Jotamu akavakazve suo rokumusoro retemberi yaJehovha. Zvino zvimwe zvakaitika pakutonga kwaJotamu nezvaakaita hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzamadzimambo eJudha? Mumazuva iwayo Jehovha akatanga kutuma Rezini mambo weAramu naPeka mwanakomana waRemaria kundorwisa Judha. Jotamu akazorora namadzibaba ake uye akavigwa pamwe chete navo muguta raDhavhidhi, guta rababa vake. Ahazia mwanakomana wake akamutevera paumambo.